Sasa tozi ya Trump waka nyaya imu yangeri kukoti ya wainzi wa iwe nyaya fraudi ya kuma company kwa Trump Corporation waka puwa mtongo uyo unaisa kupa badare imari inokuwa na iyo yo thinking of kama 400 million so wa Trump warikuda kwa pila against mtongo yo pati process ya chiyo kutuwa pili inoda kuti iwo wape mari ya chibatiso inganzi bond kumatare zimosa kumatare kukoko inoza kuti wa secure ability yao yoku uzo kwanza kuapila kana wasana kwanza kupa bond wanafa wakupa iyo yo mari ya kapuwane court kuti iwe ichigarao kunema account inenge ichito interest izo zuru kutuwa Trump mari ya kawandisa endawa kwanza kuwa achireza munguwa yoku tuwa kwanza kusuo apila mutongo.
Saka zvadari saizvozvi vamasiye chii choitika kuna vaTrump uye matare anozvitambira sei?
Ya pari zvino vari pamaromananzombe vanofanirwa kuva vachibudisa mari iyoyo yobozi process yokuapila iprocess yavari kuita ivo pachavo nemagweta avo vakatadza kuwana mari iyoyoyo yechibatiso kana kuti ye bond izvo zvakureva kuti vanofanirwa kuva vachizopa mari iyoyoyo kune avo varunzi like my victims epanyaya iyi inokwana kuva mamiriyoni akati kuti because toona kuti havasi vega vaTrump rekunzi vabhadhare mari kune vana vavo two varipo zvekare vari kubhadhara thing mari dzinokwana kuita mamiriyoni each enyo vaTrump varipo zvekare panyaya iyoyo. Saka iyi nyaya yekuti kana vakatadza kuwana mari iyoyo ye bond it means kuti vanenge vaita pachirungu yatingati forfeit ability yavo yokuapila ruling iyoyi yavari kuti iri kukonzeresa yavakati shock and uyezve vari kuti mari yacho yakawandisa zvikuru but kana vakaishayiwa mari yekubatisa iyoyo it means kuti havachakwanisi kuapila and vafanwa kuti vava vachibhadhara mari iyoyo. Vakatadzawozvo kubhadhara mari iyoyo izvo zvakureva kuti maproperties avo avanoona anenge ava kuchibatwawo kuti achitengeswa kuti mari iyoyo ireiziwa.
Mataura nenyaya yekuti kana vakatadza kuwana mari iyi maproperties ava anobatwa. Nyaya iyi kunze kwaizvozvo inobata nyaya yavo yekutsvaka rutsigiro kuti vave mutungamiri wenyika sei? Chii chiri kuitika apa? Zvinopindirana sei nyaya mbiri idzi?
Nyaya iyi handione senge ingavabatsire zvikuru pakufambisa nyaya dzavo dzokuti vaite mutungamiri wenyika kana kuti vawanawo support kubva kune vamwe because inyaya isingatopindirani pane nyaya dzingadzi dzematongero enyika. Inyaya dziri kutarisawo mabatiro aiitwawo mabhuku emari kukambani yavo inonzi Trump Corporation inova iri yatingati civil suit kutaraudza kuti haisi nyaya iri kuvabata nemhosva yatingati iri criminal but icivil suit yakatowinzwawo navo maprivate individuals vachinanganawo nemabasa avo avari kuita kuTrump towers ikoko kukambani kwavo. Saka tichitarisa panyaya iyi ingave iri nyaya inganzi tichionawo yakaongororwa inganzi nyaya ingava itsa kuti vafambe nayo kunze kwekungotiwo mari yacho iri kunzi vabhadhare iita senge yakati wandeyo zvayo. Saka kuda maybe ipapo ndo pavangatiwo kuda maybe matare ari kuvaipa majudgment ari out of this world kana kuti ari very excessive unokudako kuti kuda maybe vari kukontesta but handione seizvozvozvo mutongo wakapuwawo nemajudge iri civil suit and kana zvichizovabatsirawo handione senge zvikavabatsirawo panyaya yemaelections avo because tichizotarisawo zvekare kuti nangu vakazoitawo kana mutungamiri wenyika iyi civil suit haimiri nyaya iyi vanofanira kutoibhadhara mari yacho because mutongo watovepo and uyezve icivil suit. Saka ndo zvandingati kuda maybe hazvingavachinganewa vangasaku vachishansawo as a politics way but handione senge zvingavabatsira.